ndiyo kaino zidemokrasi kaiyo yo mutemo weku America ka unotiwo ukachora mitemo azvina kuti uri pachigaro chakadii unotongeswa tine mutungamiri kuno ari kupomerwa nyaya dzakawanda chaizvo ari kuinvestigetwa mgumbo uri kubuda zvino huriratidza kuti pane vanhu vaaishandisa saka vanhu vaaishandisa ivavo ndivo manje vari kubatwa manje vari kusungwa kune makomitis akati kuti ari kuongorora kuti pane connection here pakati peivo vari kusungwa wacho nemutungamiri wacho wenyika saka zviri kuramba zvichingofamba kudaro asi chinhu chikuru ndechekuti tirespect inonzi rule of law kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo
ongororo dzakadai idzi hazvikanganisi here mutungamiriri wenyika kuita basa rake
aiwa ka kana munhu atyora mutemoka pane kufungidzira kuti zvinozokanganisa kakuita basa uye unozoita basa zvakanaka sei uchityora mitemo pane pfungwa mbiri idzodzo imwe pfungwa ndeyekuti musamubate mirirai data rapedza ndeke udonge hwake mozomutongesa but vamwe vanotiwo aiwa kana munhu atyora mutemo haasiri pamusoro pemutemo anofanira kunyika anofanira kutongwa
zvinogona here kuti pakawanikwa mhosva kuti mutungamiriri wenyika aiswe mujeri
kana apedza ndiri term of office yake iye zvino achine makore mairi akaeletwa zvekare achaita makore mana saka we are looking at makore 6 kana asvika pachigaro iyeiye hazvinoita kuti anotongwa chaizvo
kana takatarisa zviri kuitika muamerica kumutungamiriri wenyika chii chingadzidzwa nezimbabwe panyaya iyi
chingadzidzwa panapa ndechekuti vatungamiri vemuzimbabwe varipo vamugabe navamunangagwa vane mhosva dzakawanda chaizvo dzekutyora mitemo kubvira kuma1980s kuya kwakaenda gukura hundi nyaya idzodzo hasina kupera ba kozva inonzi corruption zvekare yekushandisa mari yehurumende kunze kwemutemo icrime zvekare iyoyo chinonesa kuzimbabwe ndechekuti hatina anonzi mainstitutions akasimba anogona kuti iwewe hongu uri mutungamiri asi wakatyora mirao saka unofanira kutongeswa hatisati tasvika padanho riri kuno kukuamerica kunoku kune macongress akasimba chaizvo kune makota akasimba chaizvo anokwanisa kudaro asi kumusha uku tine anonzi mawich institutions vatungamiri vokuafrica kana nekuzimbabwe vanotariswa sababa wemumba saka zvinonzi baba wemumba haatongeswe ba saka kune that culture aspect mugovernance yekuzimbabwe inotiyo hongu kana akatyora mitemo asi ndibaba wemumba saka baba wemumba haatongeswa saka kune that cultural aspect inoita kuti zvinhu kunese chaizvo kuti vanhu vako vatungamiri vatongeswe but chinhu chiriko kumusha ndechekuti mutungamiri wenyika ndibaba wemumba saka haafaniri kutongeswa handizivi kuti tichasvika rini danho rekuti aiwa hapana pekuti hapana kuenzanisa baba wemumba nemutungamiri wenyika tikabva mukasa imomo tinozokwanisa kuita ma lawsuits kuti watongeswe vanenge vachitungamira kumusha.